pakava padhamu rekaribha kutanga muna 1955 ndiro raiva dhamu rakakurisa pasi rose rakagadzirwa nevanhu asi iko zvino kwave nemamwe makuru kune dzimwe nyika kunyange ari mashoma dhamu iri riri pakati pezimbabwe nezambia kunze kwegwenya remagetsi karibha inozivikanwawo senzvimbo yekutandarira kune vanofarira zvekutambira mumvura nekuona mhuka vamwe vanoshanyirawo nzvimbo iyi kuzoona mitambo yenhabvu pakati pechikwata chezpc karibha nezvimwe zvikwata zviri mupremier soccer league vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana cheuviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere checovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinisi rinyanye kudzikira vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu svondo rapera asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yepsl vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa vamenad mhere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekaribha vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita secaf united dynamos highlanders nefc platinum asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora 10 ekuamerica
zvafanira sikwa kugame ratambwa hapana mari yataita bhozi fend kuti vanhu havasi kuwe bhozi vanhu zvafanira kepsi iti mhombe saka painouya mangozuva ese toita mari vandapa pasina vanhu inyaya yekuoma kwezvinhu bhozi masapotes anokuwe saka one bhore racho rakudhura kuti ma$10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatooma ifirst time akusotomboita sezvaita nhasi
izvi zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaclemio sambo vasambo avo vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yecharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba
considering people we are just awakening from the covid-19 thing everyone has been greatly affected unonosiya $10 kwekwe then kumba huna muri wemavhechi kana madomasi saka tirikuti kudii
panyaya yekukwidzwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro wecaribha resident association vasemhawawo vanoti vakawirira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuamerica
vagari vemucaribha vakaita boycott kunoona mutambo wenhabvu waitambwa kunyamhunga stadium waya uri pakati pezpc caribha versus caps united anova matambo yataigaro kuona ichibhadhariswa $2 $5 iko zvino izvi psl yakauya nekutiko yakubhadharisa vanhu $10
chikwata checaps united icho chakatamba nezpc caribha nemugovera zvikaita mangange 0-0 hachina kufamba nevatsigiri vacho vakawanda sezvavaimboita zvekuzadza mabhazi maviri kana matatu izvi zvakakanganisa bhizinisi revanotengesa hove ava hatina kukwanisa kunzwa divi repsl kuti vachadzikisa here mari dzekupinda kunoona bhora nekuda kwekuchema-chema kuri kuita vatsigiri venhabvu vakawanda sezvo mutauriri wegungano iri muzvare kudzaibare vanga vasingadaviri nharembozha yavo ndakamirira studio 7 kukaribha ndini nunurai jena